musangano wataita wanga wakanangana nekuturira kuvatungamiri veSADC nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyasvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindira mune zvematongerwe nyika zvisiri pamutemo zvakarewo vachitora mativi mumakakatano ari kuitwa ekuti ndiani achatora masimba kana vamugabe vosiya basa kuzanupf nekuhurumende taka takatichionesa vatungamiri veSADC kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo pave nekutevedzwa kwemutemo mukati meZimbabwe.
Musangano waitwa neHuman Rights Watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe?
Hongu musangano wanga wachiitwa neHuman Rights Watch yega asi tikushanda nemasangano akawanda chaizvo ari muno muSouth Africa zvakarewo tichipota tichikurukura deutungamiri weSADC kuti vagare vachiziva matambudziko atiri kuona zvakarewo tichitaura kuti haisi Zimbabwe yoga asi kuti kana vavakidzani vayo vanosanganisa South Africa ngavapote vachiramba vachiita hurukuro dzekusimudzira nyaya dzezvesarudzo nekodzero dzakanaka mukati meZimbabwe.
Saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yeZimbabwe neSADCwo here?
Hongu tichasvitsa kuhurumende yeZimbabwe neSADC zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka reSADC rinoenda kunocherechedza sarudzo muZimbabwe kana kunocherechedza gadziriro dzesarudzo tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati meZimbabwe matambudziko aripo ndeapi zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota kana kuti sangano reZEC rinotungamira nyaya dzekuvhota muZimbabwe kuti rakamira zvakanaka here rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo dzinokwanisa kugamuchirwa nevana veZimbabwe zvakarewo nesangano reSADC.